manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero yakanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 7/2024 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vechidiki mubato reZANU-PF nhasi vati vanoda kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa varambe vachitungamira panopera temu yavo asi ivo vari kuti vave kuda kusiya. Vemasangano akazvimirira oga vanoti munyika maberekera ingwe pamberi pemusangano weSADC vachitiwo nhasi
isusu utungamiri weCrisis Zimbabwe Coalition zvakare nevashandi veCrisis Zimbabwe Coalition hatizi kuona tiri sefu
asi mutauriri wemapurisa anoti
munyika mune mutemo kana kuAmerica kwamuri ikoko kune mutemo hakuna munhu anongomuka oita zvinhu zvinobata ruzhinji asina kuteedzera mutemo
tichakupai zviri kuitika kumakwikwi emaolympics kuParis France iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Vechidiki mubato reZANU-PF nhasi vati vanoda kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa varambe vari panyanga vachitungamirira nyika panopera temu yavo muna 2028. Jeffrey Moyo anoti panyaya inotevera.
Izvi zvabuda pamusangano wevechidiki veZANU-PF waitirwa muHarare nhasi apo vabuda nechisungo chekuti vaMnangagwa varambe vari panyanga panopera temu yavo. Danho revechidiki iri riri kutsigirwa nevematunhu akawanda eZANU-PF avo vari kuda kuti vaMnangagwa varambe vari pachigaro. Asi vachitaura pamusangano uyu semunyarikani, vaMnangagwa vati munhu wese munyika anofanira kutevedzera zviri mubumbiro remutemo wenyika. VaMnangagwa vatorawo mukana uyu kutenda vechidiki basa ravanoitira bato reZANU-PF pamwe nekushanda zvakasimba kwavakaita musarudzo dzakaitwa gore rapera. Asi vachitaura neStudio 7 pamuzinda weZANU-PF muHarare sachigaro wekanzuru yavanasoro jena muZANU-PF vaSydney Sekeramai vati hazviitwi nemunhu mumwe chete kuti vaMnangagwa varambe vari pachigaro.
Shoko ramudongo vakuru kana pane decision inoitwa tinogara papo chete toti chekuti vanhu vobvumirana. It's not a one man thing. We must be able to observe the situation. If there are any problems, solve those problems or pull them right.
Mushandi mukuru muofisi yekuburiswa kwemashoko muZANU-PF vafarai marapira vati ikodzero yevechidiki kutaura zvishuo zvavo vachiti ivo vaMnangagwa vakatotaura kare kuti vacharemekedza mutemo nokudaro vachasiya chigaro mugore ra2028.
Ivo vaMnangagwa vakataura vakati havasi kupfurira mashoko vakataura ndoo mashoko atinoteerera. Vanhu havarambidzwi kuti vataure zvishuviro zvavo, vataure zvavanoda zviri mukati memwoyo wavo. Ndiyo inonzi democracy, freedom of speech.
Asi nyanzvi mukongorora nezvematongerwo enyika uye vari mutungamiriri webato rinopikisa reDemocratic Party vauraya izembe vashora zvikuru danho ratorwa nevechidiki veZANU-PF.
Rozha rwamati ruri kuwanda runobva kunhengo dzeZANU-PF dzokuti mutungamiri wavo varambe vachingoripo zvinopfurikidza zviga zviri mubumbiro guru romutemo riripo iko zvino. Zvinoreva kuti Zimbabwe haina bumbiro guru romutemo rakadzikwa navanhu.
Mumwe wewe chidiki mubatore Citizens Coalition for Change va Elvis Mugari vati igaro ziva kuti batore ZANU-PF rinozviita iro muridziwe nyika.
Zvino zvingatishamisi notinoza kuti party ye ZANU-PF ndozvinotiratidza kuti iparty inoona sekuti ndiyo muridziwe Zimbabwe. Zvese zvainoda ndozvinoita.
Studio 7 yarambidzwa kupinda mumusangano wewe chidiki veZANU-PF pawatanga muHarare. Chisungo chabuda nevechidiki ava chinotsigira zvisungo zvakabuda nematunhu ose eZANU-PF munyika. Asi vanoziva zviri kuitika muZANU-PF vanoti hamuna kuhirirana mubato iri kuti vamunangagwa varambe vari panyanga, sezvo paine chikwata chiri kutsigira kuti vamwe vapindewo panyanga panopera temu yavamunangagwa. Vanoziva zviri kuitika muZANU-PF vanoti pane kurirana simba kukuru kuri kuitika mubato iri, uye hazvishamisi kuona vamunangagwa vachibviswa pa garo sezvakaitwa mushakabu va Robert Mugabe muna 2017. Asi ZANU-PF inoti hamuna makakatano amubato iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Kusungwa nekuda kupambwa. Kusungwa uye kupambwa kwevanhu pamberi pemusangano weSADC uri kuitirwa muHarare kunonzi kuri kuenderera mberi. Izvi zviri kuuya kunyangwe paine kurudziro kubva kunyika dzakaita seAmerica yekuti utongo hwejekerere hunofanira kuremekedzwa. Nhasi mumiriri weAmerica muZimbabwe, ambassador Pamela Marie Tremont, vaita musangano negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava, vakavakurudzira kuti muZimbabwe munodawo masangano akazvimirira oga uye kutevedzerwa kwemutemo kuitira kuti muve nebudiriro. Asi kunyangwe panga pachiitwa musangano uyu, kubulawayo nhengo dzebato rinopikisa remutwakazi Republic Party makumi maviri dzasungwa padzange dzichitsvaira kungubo yenja. Mahofisi esangano reZimbabwe National Students Union anonzi ambokombwawo nevanofungidzirwa kuti vasori muHarare. Vanofungidzirwa kuti vasoriwo ava vanonzi zvakare vaedzawo kupamba vashandi vesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition muHarare. Hatina kukwanisa kubata mukuru wevasori vaIsaac Moyo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi tabata mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavelas Kumalo.
Paofisi pasvika mota mbiri dzisina manumber plate. Zvine vanhu vanga vakapfeka maface mask nemagirazi aya asiri emadziso matema aya nemakepesi musoro kuti vasaoneke kuti ndaanani. Saka vasvika kudaro vasvikovhara pagedhi kumain entrance vakanojamba vamwe vacho neku dzekwejurawo vachinopinda mukati. Saka vazosiya vakwatura vapinda kudaro vabva vatanga kukwatura kamera iri kufront kweofisi, vabva vakwatura kuti isakwanise kuti ivatore mifananidzo yekuti ndaanani. Saka venge vari mukati imomo mimi nevanhu vatatu vatozoponeswa nekuridza alamu iyaiya yeemergency ya.
Parira alamu ndo pabva patiza vanhu irava zvaafamba sei?
Alamu vavakidzani maneighbors epaofisi vabva vabuda mudzavo vachida kuona kuti moto here kana kuti ingava iri emergency yetii yaitika. Saka ivo ndofunga ndopavazoona kuti misheni yavo haichaiti kuti vakwanise kubata vanhu. Ndofunga vanga vachida kutoita vanhu nekuabdanta kwete kubata chaiko, nekuti kana mapurisa achiuya achibata munhu zviri pamutemo havauyi vari muplain clothes. Zvakare havauyi vakazvivanza, vanotouya vari pachena vobata munhu vomuponera mhosva voenda naye kuStokes ozoendeswa kudare. Saka tiri kufungidzira kuti apa tenge pachida kutotyorwa mitemo yenyika, pachida kutoparwa mhaka.
Iko zvino vashandi venyu vaenda kupi manje? Vachirimo muhofisi kana kuti zviri kufamba sei? Makachengetedzekawo here sevanhu veCrisis?
Vazoti vari mukati momo vakahwanda pabhava vende vafona kunze, tichibva tafonerawo malawyers eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Saka ndoo vazouya vachiuya kuzovaevacuata kuvabvisa paofisi. Asi isusu seutungamiri weCrisis in Zimbabwe Coalition zvakare nevashandi veCrisis in Zimbabwe Coalition hatibvi kuona tiri sefu, kwete isusu chete asi macitizens ese emuZimbabwe panguva ino haasi sefu.
mutauriri we crisis in Zimbabwe coalition va Mavela Skumalo vari parunare muHarare. Zvichakadaro, gweta revashanyi vaviri vakasungwa kumasvingo vanoti Lukas Slavik weku Czech Republic na Tom Sesekamwa veku Uganda rinoti rave kugadzirira kuenda kudare repamusoro kunokwikwidza kunyimwa kwavakaitwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nezuro kumasvingo. Slavik anonzi aida kupesvedzera mhirizhonga nekuti munyika hamuna magetsi uye muri kunetsawo mvura. Sekamwa anonzi akasungwa pasi pemutemo weCensorship and Entertainment Act nekufamba nechidhori chekuitisa bonde. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta revaviri ava vaKnowledge Mavure vanova nhengo yesangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Nezuro takapiwa ruling yebail pending trial makidzokadzisa bail redu. Vachitiwo hatikwanisi kuvapa bheo nokuti maforeigners havana atingatiwo mapermanent interest muZimbabwe. Saka vakangopiwa bheo nyange vakange vabatisa mapassport avo Zimbabwe, maborders edu ari porous, vanogona kungobuda muno muZimbabwe. Uye zvakare kuti vaizvidzokera kunyika kwavo hazvizonetsi nokuti vanenge vashonzi vanga vachi hazvizonetsi vanoshandisa the other means of transport kusvike kunyika dzavo. Saka hatina chatingavabata nacho chekuti vagare munomu, saka hatikwanisi kuvapa bheo. Saka vanotiwo vane flight risk.
Imi madzokera here kudare repamusoro muchipikisa mutongo uyu, zviri kufamba sei?
Isusu nhasi taenda tichida kuti tigoenda kudare repamusoro tichipikisa mutongo uyu, asi hatingati iro mareasons kana kuti judgment yavanenge vakanyora mambo noruoko haiti kuonekwa. Dare rekumusoro roende richida rekodhi rinooneka kuti vakwanise kuverenga kuti zvakaitwa nemutongi wepasi zvinowirirana navo here. Saka taenda kukoti nhasi tikandobhadhara mari. Pano umwe tabhadhara $20, umwe wacho tikabhadhara $30 yekuti clerk of court vaprepare rekodhi. Rekodhi iyoyo ndo vatinozobatanidza neapplication yedu yeappeal yatinotarisira tichaendesa kudare pamusoro mangwana tava nerekodhi iyoyo.
Tiri kunzwa kuti vari kuramba kudya, icho kwadi here ichi?
Icho kwadi, havasi kudya.
Vave nemazuva mangani vasiri kudya, uye hazvikanganisi here utano hwavo?
Zvinokanganisa utano hwavo. Vakatanga kurega kudya chikafu kubva musi weSaturday kusvika musi weMonday. Musi weMonday pandakazi vavigirai chikafu kaloya ndaziviswa nevekuprison dzavasi kudya, ndoko vakatombodya mapai nemvura yandakavavigira. Zvakare nezuro vekuprizoni vakaisa chikumbiro chekuti denda vakwanisa kuvavigira chikafu, nekuti chikafu choga chavanogona kungotambira chinenge chabva kunaloya, asi zvino chikafu chose chavanopiwa kuprizoni dzavasi kudya.
Nechikonzero chei vasiri kudya chikafu ichi?
Havasi kudya chikafu ichi nekuti vari kutisita kutrusta anyone from Zimbabwe, because vari kutisunga pasina mhosva yatakapara.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKnowledge Mavure vanova nhengo yesangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare kumasvingo. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati tikatanga nekuvabvunza kuti pane vamhangara here nyaya dziri kutaurwa dzekuti pane vamwe vanga vachida kupambwa.
Ndine mashoko andamboti ndanzwa pari zvino izvi. Anenge ane mashoko ane chekuita nemapurisa ngaauye kumapurisa ataure nemapurisa kana kuti abvunze kumapurisa. Bari pari zvino izvi hapana chandati ndambonzwa kuti pane munhu auye achiti mapurisa zvakati zvakati.
Tiri kuonawo vakawandawo Commissioner Nyati vari kuti vanopikisa kunyanya ndo vanenge vari kusungwa pari zvino veZANU PF vachibvumidzwawo kuita misangano. Zviri kufamba sei?
Kuma blessing dambudziko ratinaro imwe chete. Munyika mune mutemo, kana kuAmerica kwamuri ikoko kune mutemo. Hakuna munhu anongomuka oita zvinhu zvinobata ruzhinji asina kutevedzera mutemo. Ndo zvatoda kukumbira kuti nimose vetsari venhau muudzewo veruzhinji kana vacho vanenge vachiuya kwamuri vachikupai mashoko. Ndosaende kuti inini kana paine munhu ane chekuita kana chiga nemapurisa chinonzi chiga mapurisa havana kundibata zvakanaka kana kundibatsira pakati, tinokumbirisa vauye vataure nemapurisa. Asi chakakosha mutemo wenyika. Hakuna nyika isina mutemo. nyika yega yega ine mitemo unofanira kuchitevedzera uyezve zvimwe zvamunofanira kugarisa vatori venhambwe zvekuva muwani vanotaura kuti indasungwa iye asina kusungwa vanotaura kuti indiri kutsvagwa iye asina kutsvagwa tozviziva ndezvinezvi nyika iri kugadzira kuita musangano wesadec summit saka kune vanhu vakawanda vanoenda kuti vawanewo attention kuti sisi mapurisa tinokumbirisa kuti nini sevatori venhau ongororai vamwana vanoya kwamuri isusi mapurisa ezimbabwe pavhipu tiripo kuona kuti mutemo wateredzerwa chete chete hatina zvakawanda zvatitarisa
ko pari kupomerwawo mapurisa mhosva yekuita vamwe kafira mberi kana kuti tocha apa commissioner
general TG Matanga varipo unounza chichemo chako choongororwa asi chinozongotineka varizhinji nongozviona pavhitivhiti pasocial media munhu achitaura kuti ndazvoitira zvakati nganani zvakati uya utaure nesemapurisa ezimbabwe republic police tinoona kuti nyaya iyi yakamira sei ndeyechokwadi here kana kuti ndeye kunyora
mutauriri wemapurisa commissioner Paul Nyati vachitaura vari parunare muHarare Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muIsrael vaIsrael Cards vanoti mutungamiri mutsva wechikwata cheHamas Yahya Sinwar anofanira kuurayiwa. Izvi zviri kuuya panguva iyo mudunhu reMiddle East musina kugadzikana sezvo Israel iri kutyira kurwiswa neIran nechikwata cheHezbollah chiri muLebanon. Vanhu gumi nevanomwe vakafa nezuro kuSudan mushure mekunge dzimba dzavo dzaondomoka nekuda kwemafashamu emvura. Dzimba zvuru gumi nechimwe zvine mazana mashanu dzakaparadzwa nemafashamu aya uye vamwe vanhu zana nemakumi manomwe vakakuvara. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nasi tine hurukuro nemukuru anoona nezvekushambadzwa kwekambani yeDiaspora Insurance vaEdwin Tsere pamusoro pemabasa ari kuitwa nekambani yavo. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Vakandemire, Diaspora Insurance ikambani yakatanga mugore ra2012. Payakatanga taona matambudziko aiwira zvizvarwa zvemuAfrica zvainge zvabuda kunotsvaga mabasa kunze kwenyika kunyika dzakaita seUnited Kingdom, kunana America, Canada, New Zealand, Australia, even kuMiddle East nedzimwe nyika dzakatenderedza pasi rose. Vazhinji vacho dambudziko guru ravaisangana naro neravari kusangana naro pari nhasi nderekuti vakashaikirwa kana kuti iye munhu akashaika ari mhiri yemakungwa ikoko. Zviri kurwadza vasara, zviri kutambudza vasara nekuti vakandamire sekuziva kwenyu kuti vazhinji vedu vanenge vachida kudzorerwa kunovigwa pakavigwa madzitateguru avo. Saka izvozvo zvinoda mari dzakawanda kuti mushakabvu agone kutakurwa kudzokera kunyika yake yechizvarwa kuti agone kuvigwa pakavigwa madzitateguru ake sechishuwiro chaanenge ainacho. Saka takaona zvakakodzera isuse Diaspora Insurance kuti tiuye neurongwa ihwohwo hunobatsira zvizvarwa zvemuAfrica zvinenge zvichishanda kunze kwenyika pasi rose kuti tigone kuvakavha.
Diaspora Insurance inoshanda nevanobva munyika dzipi vatsvere?
Pari zvino seDiaspora Insurance tinokavha maAfrican nationalities anobva kunyika 19 pasi rose. Hatina kuti ari kupi, ndingati chero asiri munyika yake yechizvarwa tinomuona semunhu ari diaspora.
Ndevapi vanhu vamunokavha muzvirongwa zvenyu?
Pari zvino vakandemire, Diaspora Insurance tinokavha mupanda wekuti kana munhu achinga ashaika kana kuti ashaikirwa. Isusu chikamu chedu kana kuti plani yedu yatino offer se Diaspora Insurance iyoyo inopa mari. Sekuziva kwamunoita vakandemire ndezvekuti zvese zvinoda kuitwa pakufa kwemunhu, pakushaika kwemunhu, zvinoda mari.
Kwaizvo zvirongwa zvenyu zvakamirawo sei, mungazviitsanangura?
Isu se Diaspora Insurance tinokava muridzi wepolisi, iye anenge atora polisi, tokava zvakare mudzimai wake kana murume wake, tokava zvakare vana vese vari pazasi pemakore 21 vose tinokava, tokava vabereki zvakare, tokava madzitezvara zvakare. Tinobvumidza zvakare kuti vanhu vanenge vachida kukava, tine iya yatinoti extended family yavakandemiri.
Ko, vanoda kubatai vanokuwana ipapi?
Nhare mbozha kana kuti WhatsApp panhamba dzinoti +44 783 224 892 kana kuti +44 770 383 8304.
Mutauriri weDiaspora Insurance vaEdwin Tvere vachitaura vari parunare kuBritain naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nasi tiri kutarisa nyaya yekuti mutedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris, avo vari kutungamirira bato remaDemocrats musarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa muna Mbudzi, vari kuenderera mberi vachitsvaga rutsigiro nemutedzeri wavo vaTim Walz, avo vavakadoma neZuro. Vari kutarisirwa nhasi kuti vanenge vari mudunhu reWisconsin, ukuwo vaimbova mutungamiri wenyika vachitungamirira bato remaRepublicans musarudzo vaDonald Trump. Nhasi vaudzawo vatori venhau pahurukuro yavaita nenhepfenyuro yeFox News mangwanani kuti vachagadzirisa nyaya dzekubhadharwa kwemitero kana vakakunda musarudzo. Mapato aya ari kuenderera mberi nekutsvaga vatsigiri. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vari musangano rinonzi Concerned Citizens kuOhio muno muAmerica, vaTim Muringai.
Ndinotenda vaZininga. Aiwa hano, izvi zvinenge zviri kuratidza kuti America iri kuita iyo inonzi progress, kuva nemutungamiri wechitema uye ari munhu wechikadzi. Nokuti tinoziva kuti muno zvanga zvichitinetsei kuti pave nemutungamiri anova wenyika uye wechikadzi. Zvisinei vabva vaisa mai Kamala Harris wechitema, which is a first munyika munomo.
Mochiti kudini nemafambiro ochiita kutsvagwa kwerutsigiro pakati pechikwata chava Trump nechikwata chamai Harris?
Hai, kunenge kuchaita contest inenge ichanakidza gore rino. Nokuti tinoziva kuti vaTrumpwo havasi kugara pasi, ende vakambova mutungamiri wenyika ende vanodiwa nenyika zvakaoma. Saka hai, this will be a very, very competitive, brutal and long journey kusvika musi November 5.
Zvochitarisirwa neveruzhinji mukutsvagwa kwerutsigiro musarudzo idzi ndezvipi?
Tichaona kuti mapolisi avo nemaonero avo kuti vatonge nyika anenge akamira sei. Asi izvi tinozvitenda kuti America yazoturn that corner kuti munhu wechitema wechikadzi anokwanisa kunge achitungamira a superpower, the biggest country on the planet Earth, inonzi iyo the United States of America.
Governor Tim Walz vane zvitsva here zvavari kuunza kuTim Harris?
But va Tim Walz, aiwa tinoti makorokoto kune state ye Minnesota, and va governor Tim Walz vanenge vari in addition to the Harris campaign.
Tikuonawo kuti Tim Trump haina kugara, vari kutendererawo nekwavo vachitsvagawo rutsigiro. Zvakamirawo sei muchitarisa kuenda mberi kudai?
Aiwa, Team Trump ne Team Harris ezinezvi tava kunyatsoona manje makwikwi kuti zvichanyatsofamba sei, nokuti vakuzorwa campaign vachitaura mapolisi avo. Saka ipapo ndopachaita kunge pachapatsanura vanhu vanga vari vatinotiwo maindependence kuti vaone kuti vachasarudzai.
Avo vanga vari vatim muringai vachitaura vari parunare kuOhio naIvan Zininga weStudio 7. Yasvika nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Kwazuva yevashamarari paStudio 7 makasimba here. Ndinoitwawo Joe paSprings apo Gauteng, Johannesburg. Ndinonzwa kutsutsumwa zvakanyanyisa kana munhu achiti ane diploma ari kuti ini ndinotofara nekuti ZANU-PF iri kutivhurira musika pekutengesera mbambaira dzedu. Munhu ane diploma hanzi ndiri youth yezanupf, ndinobva kufara takavhurirwa misika yekutengesera mbambaira dzedu. Munhu uyo akakwana here? There is something wrong, pane zvinotoitika paari, anotoda ng'anga chaidzo kwete madokta. Hazvichatoiti.
Pastudio 7 apo zvakamira sei? Haina hangu, handina mashoko akawanda, ndinongoti hangu pamusoro peziga. Ziga iri kubva nguva yarabuda hatinamboroona, rongo yeziga tongoroonera mumafoni pakufona. Pane randakaona kuda kunoku ndakangoona chinhu zvimakoini zve kaduku duku kane $2 ziga kaduku kanokwana muzheve. Haya kakaduku zoiti chero kakaisa muhongo nokashaiwa. Haya zvakagoma hazvo.
Inini zvangu handioni mitemo ichitevedzwa muZimbabwe sezvinotaurwa nana marapira kana vachinge vauya pamhepo vachitaura zvisina basa. Nekuda kwekuti mukada kuzvitarisa mirizhonga yose iri kutaurwa kwainoitwa inobvira neikoko kuzanupiefu kwave ikoko. Nokuti kana Mnangagwa achiti achasvasvanga vanhu, takatarisa vana vese veZimbabwe vachona varimo muZimbabwe, wamunofungidzira kuti mimi Mnangagwa angamira zvibhakira naye kuti arwe naye chaiko chako ndiani? Takatarisa vanhu vese vari muZimbabwe kusiyekwe kuda kushandisa mapurisa nemasoja. Kana mapurisa azondoshandiswa uko wodzoka kuti mutemo unoita basa ravo, isi hatinei nazvo. But ivo ndo vanenge vatanga kutaura, vokanganwa zvakuti vanenge vataura zvavanenge vataura vachida kupesvedzera mapurisa kuti aite zvisina basa. Yawo mapurisa, ndinokushoorai mapurisa pakuti mukada zvitarisa vashoma mapurisa ari kuguta nezanupiefu. Vazhinji venyu muri kungotambura, hamuna kana imbwa, but muri kushandiswa sezvikorobho muchidefenda vanhu vari kuluta upfumi hwenyika.
Vedu wei, ndine chichemo chokuti Sadhaki yatipinzira dambudziko muZimbabwe. Dambudziko rakakura chaizvo, vanhu vari kuvharwa mumajere nekuda kweSadhaki.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina divi ratinorerekera. Munhau dzemitambo, vakawanda vari kutarisira zvikuru makwikwi achaitwa nhasi apo zvarwa zveZimbabwe zviviri Tapuwa Makarau nemumwe wake Maka Charamba vachakwikwidza makwikwi e200 meters. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganyauye nevari kutungamirira Zimbabwe Olympics Committee varingisai mapondera vari kumusangano uyu.
Vakomana zvechokwadi vari kutanga kubuda panhangwa dza8:00 manheru Zimbabwe time, inova imwe chete nei kuno kuParis. Tiri kutarisira kuti vakomana vachaita zvavangaita, vanozvida vado zvavo zvese, vanhu vese vari kuzviona, vanhu vakagadzirira, vanhu vatiri kutarisira kuti vachakunda paperiod yatiri kutaura iyi. Saka zvakadaro tiri kuona kuti vakomana vaviri ava vachange vachimhanya masemifinals zuva ranhasi.
Zvii zvamungakurudzi panguva iyo Makanaka naTapiwa Nashe vachange vari kumhanya muzuva ranhasi?
Tinokurumbira nekushuvira kuti maZimbabwens ese vari muMuparis kwese kwese kwavari vange vachibuda neuwandu hwavo kuzosapota vakomana ava, vange vachibuda nekwavari kwese kwese pamasocial media page vamachi tinokumbirisa encouragement yavo kuti vaencourage vakomana avo avo vese vanoda kunge vachiisa ruoko rwavo kuti timu Zimbabwe inge ichibudirira.
Mungati makawana rutsigiro rwakadini kubva kumakambani emunyika?
Ndinodaidzira zvakare kumacorporates edu vanova ivo vasina kunyanyobuda zvakanaka kuzosapota Team Zimbabwe for Paris 2024 kuti nguva ichiripo vanokwanisa kuchingouya, vanokwanisa kuuya vachisapota Team Zimbabwe. Mukana mukuru chaizvo chaizvo wekuona kuti tine maZimbabwens maviri apinda musemifinal. Saka zvinototyamadzwa nekutishamisa kuti ruzhinji rwemacorporates edu muZimbabwe sei vasiri kuda kubatana nekusapota vakomana ava. Tinovakurudzira kuti ngavarambe vachiuya, tinovatambira.
tombotarisa vamhanyi vanomhanya ivo mamarathoni vati vasvika here uyezve vachange vari kumhanya rini?
Vamhanyi vedu vanonge vachimhanyira distance yakareba vatinoti mamarathona, Isaac Mbovu naNyahora vava muno vakasvika muno zvakanaka chaizvo, vakafamba zvakanaka, vari kutarisira kukwidza. Tinotarisira Isaac Mbovu kuti achamhanya musi wa10 August 2024, uyo Nyahora Rutendo Nyahora achange achimhanya muzuva remusi wa11 August 2024.
Aiwa, avo vanga vari mutungamiri wechikwata cheZimbabwe kumakwikwi eOlympics pasi pesangano reZimbabwe Olympics Committee varingisai mapondera. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ndini Blessing Zulu, ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Sokuisikati sendava kuVOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siya hlangana kweza kusihlwa mthwakazi omuhle ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 7 kuNtulikazi 2024. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
asiboni kunomunye ongaphambilisa endlini aphamba nesemsebenzi ekhona okwakathi esifunda siyathithi ukuthi hhayi aqhubekele phambili ngomsebenzi wakho omuhle umsebenzi lowo yiwo siyasenza lathi sibone izimbabwe isilisa sibonele emgwaqeleni siyo amadema ayalungiswa.
Abasakhulayo bebandla leZANU-P F bathi bafuna umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esembusweni kuze kuyefika umnyaka ka-2030 lanxa nje isikhathi sakhe siyabe sesedlule. Kodwa uMnangagwa uthi kafisi ukuqhubeka esembusweni.
The Zimbabwean youth must rise.
Intsha yeZimbabwe sokufanele isukume yalokubuswa ngochuku ngumongameli Mnangagwa.
Amabandla aphikisayo kwele South Africa akhuthaza abatsha ukuba bavukele uhulumende weZimbabwe. Yena obopha mahlayana abaphikisayo labalwela amalungelo kaZulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abasakhulayo bebandla leZANU-P F benze umhlangano eHarare namuhla. Baphuma lesinqumo sokuthi bafuna umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esembusweni kuze kuyefika umnyaka ka-2030 lanxa isisekelo sombuso singakuvumi lokhu. Kodwa yena uMnangagwa obesemhlanganweni lo uthe uzalandela isisekelo sombuso ngokwehla esihlalweni isikhathi sakhe nxa sesifikile. Kubika uGibbs Dube weStudio 7.
Abatsha abakubandla leZANU-P F party kumele umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubekele phambili esembusweni loba isikhathi sakhe singafika ngomnyaka ka-2028 ukuba asuke esikhundleni njengalokhu okulotshwe kusisekelo sombuso welizwe. Kodwa uMnangagwa wethule umbiko enkundleni yokuxhumana e-XCT kasoze ahlale esikhundleni njengalokhu okufiswa ngabatsha labanye abakubandla leZANU-P F. Abatsha laba abavela ezabelweni zonke bathe gwaqa namhla eHarare lapho bathethe isinqumo sokuthi uMnangagwa kumele ahlale esikhundleni. Bethule ugwalo olujulileyo besithi bakubone kufanele ukuthi ehlale esikhundleni lesi ukuze aqhube kahle inhlelo zakhe zonke. Ngokuhlangothi lwabatsha uMnumzana Munashe Mdutsa ubesemhlanganweni lo uthi bakhulume izifiso zabo njalo lokhu okukhulunywa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngokwentando yakhe.
Asiboni kunomunye ongaphambisi kutandeni naphamba nesemsebenzi ekhona okwakhathi esifunda siyafisa ukuthi hhayi aqhubekele phambili ngomsebenzi wakho omuhle umsebenzi lowo yiwo siyasenza lathi sibone izimbabwe isilisa sibonele emgwaqeleni siyo amadema ayalungiswa indawo yonke lapho okuhamba khona izimbabwe every district kunento eyenzakalayo ngemsebenzi ekamongameli othole isiqongosela yeyonke ibizo lakhiwa nabanikazi bakhe. so tingajiti kumpela esikuthakazelela khonoko yikho nje njengabontanga arivumelana amaprovinsi onto ukuthi hayi kumele aqhubeke khonakhona akwenzile ukuthi imisebenzi yakhe awuphutshise owathi imisebenzi funa ukuthi ngomnyaka ka-2030 abantu umkhonomo wethu ube usingaphakathi laphakathi nasizilinganisa lamanye amazwe.
Isikhulumeli sebandla le-ZANU PF umnumzana Parae Marapira uthi kuyazwakala okukhulunywe ngabatsha kodwa kumele kulandelwe izifiso zikamnangagwa njalo lesisekelo sombuso welizwe.
Isu sebatho le-ZANU PF tinoteerera mashoko ataurwa naiye mukuru webatho. Ivo vamunangagwa vakataura vakati havasi kupfuurira. Mashoko avakataura ndo mashoko atinoteerera nekuti isu tinoshanda neguidance, isu tinoshanda nedirection. Tine hierarchy.
Siyakuzwa okukhulunywa ngabatsha njalo sakuzwa okwethula umongameli Emmerson Mnangagwa. Oqakathekileyo ukuthi leli libandla labantu njalo lilandela imithetho yelizwe. Sizalandela imithetho yelizwe njalo sihloniphe lezifiso zikaZulu.
And they are free to associate vachitaura zvavanoda vachishwira zvavanoda.
Loku kusekelwa ngumnumzana Sydney Sekeremai okuhlangothi le-ZANU PF Council of Elders. Umhleli wezindaba ze-Newsworks umnumzana Dumisani Muleya uthi abatsha laba bathunywa ngumnangagwa.
Siyayazi indlela abasebenza ngayo abakhokheli be-ZANU PF ususela kudala. Uma umuntu efuna ukuhlala uqala ngokuthi hayi mina sengifuna ukuhamba, esenzela ukuthi abe seyajika phambili athi hayi mina njengoba sengikhulumile ukuthi ngifuna ukuyaphumula. Kodwa-ke nginenkinga layo ukuthi abantu abafuna ukuthi ngihambe. Mina njengomkhokheli weqembu ebandla le-ZANU PF le angikwazi ukuthi ngiphikisane le ntando kaZulu, ngiphikisane le ntando yabantu. So kusho ukuthi mina sengizalalela lokhu okutshiwo ngabantu njengoba njengomkhokheli we-ZANU PF mina ngisebenza ngezifiso langentando yabantu. So kusho ukuthi sengiyahlala ngoba abantu basho njalo. Besenzela khonkhwana ekhulume emtare laphana esithi sezahamba yena. Kusuke kwalo le mhlangano eminingi kakhulu emafingo ngale midlensi kwayiwa baya emach north nampo begijima bese emach south. Manje sebehlanganisa amayouth la ukuze balandele lesinqumo sokuthi kumele ahlale. Nguye okwenzayo lokhu. Akusuke ukuthi khona ubevele efuna ukuhamba, uvele engafuna ukuhamba.
Umleya uphinde wathi umnumzana Constantina Chiwenga umsekeli kamnangagwa ubotshwe imbila zikakonde kudaba lolu. Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance ulombono ofanayo.
Lokho kwenziwa ngama-youth kuyinto engaqondanga ikakhulu ephikisana le-constitution yelizwe okutshengisa khona ukuthi vele izanu kayimeli i-constitution. Kube sokudanisa ukuthi umnangagwa ukuthi angabakhuzi. Kukuzanu akukhulunywa lutho ongaluthunywanga. So bathunyiwe abafana laba kuyisifiso sakhe kodwa yena ufuna ukuthi enze angathi into angayifuniyo. Siyakhumbula ukuthi uMgabe yikho vele abekwenza ngumdlalo awufunda kuMgabe uMnangagwa ukuthi uyazenza ngathi hayi ngabantwana sebethe. Akula mntwana okhuluma into umzali angayivumanga ikakhulu kuzanu. Yinoma ngubani ungamuze sukume ekhulunywa uthunyiwe, inxa ekhuluma uthunyiwe. Nxa kwathiwa kukhulunywa ngokuthiwa kugengulwa uMgabe okhulumile ngowayethunyiwe. So umnangagwa loba engazenzeni angarubha abalutshwana kodwa kusalayo yikuthi nguye vele umuntu owenza linto le ayenzayo le. Ubonakale ngokuqalisa ukufaka ifamily yakhe ezikhundleni ukuthi uvele uyazifukamela, uyazilungiselela ukuthi angaphumi esikhundleni. Kutsho ukuthi uzazaphume ngokufuqwa ngokoko.
Kulabanye abathi ibandla le-ZANU PF selidabuka phakathi ngenxa yokwenziwa ngumnangagwa ofuna ukuhlala ekhuluma emphakathini esithi ufuna ukuthiya isikhundla lesi kodwa yena elesifiso sokuhlala embusweni. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC nginguKips Dube.
Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party angamachumi amabili 20 abotshwe ngamapholisa namuhla engubo enja kobulawayo ngesikhathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeka ngokubopha abalwela amalungelo oluntu labamabandla aphikisayo. Kulabantu abedlula ikhulu asebebotshiwe njalo abanengi balokhe bevalelwe eHarare kwabulawayo lakwamanye amadolobho. Emaswingo kulesethekeli esivela kwele Czech Republic esilokhe sivalelwe ngemva kokubotshelwa ukuthatha ividiyo sichaza ukuthi akulamanzi kuleli dolobho. inhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights yazise enkundleni yokuxhumana eX ukuthi amapolisa ahlasele amaofisi eCrisis in Zimbabwe Coalition lawezinasu eHarare namuhla. Isikhulumeli samapholisa uCommissioner Paul Nyathi walile ukuthi kulokubotshwa mahlayana kwabalwela amalungelo kaZulu sithi amapholisa alondoloza umthetho. Wengeze wathi abalokukhonona ngokuziphatha kwamapholisa bavunyelwa ukumangala emapholiseni. Umnumzana Velile Moyo, isikhulumeli sebandla leMthwakazi Republic Party, uchaze ukwenzakale namuhla.
Lapho kwenzakeleyo namhlabe sibuclean up campaign lapha engubuyenza, and then kwasekufika ke amapholisa aseNtumbane police station. Afika ke asiphika lapho wonke umuntu obekhona. Lapho abantu bangafika i-20 siqedile i-clean up yethu sesivala ngomthandazo. Kwavela kwafika ke amatrak amapholisa lamapholisa, and then we rounded up sathathwa ke sasike Ntumbane, sishone seNtumbane khona laphana. And then after that basebe-confirm Ntumbane ukuthi usuku lwanamhla akala case. And then ke kwasekuqala ukuphikwa abantu, kuphikwa abanye abangu-3 manje abase-central police, and then waphikwa abanye abangu-6 abasephumula as a reference to amanye ama-cases abadinge eChabalala, enye abadinge asephumula. So as we are speaking right now, abanye sise-centrali, abanye sebethethwe sebephumula. We yet to see abanye ukuthi bazabenzani basele eNtumbane police station.
Umnumzana Velile Moyo, isikhulumeli sebandla leMthwakazi Republic Party, obexoxa loTabo Kancube weStudio 7 esebulawayo Central Police Station. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana efidlela Ncube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo ekhokhela inhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association.
Umhlangano weSADAG ubulithuba elihle kakhulu ukuthi ilizwe leZimbabwe lizikhangise emhlabeni liyilizwe elilungele ukwamukela imali evela kwamanye amazwe, liyilizwe elilungele ukwamukela izivakatshi, ilizwe lapho ungafaka imali ilondolozwe ivikelwe, liyilizwe elihlonipha umthetho, liyilizwe elihlonipha amalungelo abantu. Manje ke ukubotshwa kwabantu abaningi kangaka ngale ndlela sekuthethe lonke leli thuba sekulikhangelise khona ngale, kulapha imisakazo lomhlaba uyabe usukhangele khona ukuthi hayi leli lizwe kalihloniphi amalungelo abantu, kalithanda abantu abatshengisela ukuthi kabasuthisekanga ngalokho kuyabe kukhona elizweni. So kulithuba elilahlekileyo leli.
Abanye ababotshiweyo sibona beqhubekela phambili bevalelwe bengakakhululwa ngesibambiso kumbe i-bail, likubona njani lokho?
I-constitution yeZimbabwe ikwenza kucace kahle ukuthi umuntu nxa esebotshiwe kulilungelo lakhe ukuthi athole i-bail ngaphandle kokuthi kube lezizathu eziqinileyo eziveza ukuthi mhlazana lithoniswa icala uzabe sebalekile kazokutholakala, kumbuza kwethusela ofakazi, kumbuza kwenza okunye okuza kwenza ukuthi ukusebenza komthetho kungabi ngokuqondileyo. Ngakho-ke kakufanelanga ukuthi abantu balelwe ukuthola i-bail, kuyinto ephula amalungelo abantu.
Udaba lwemaswingo lapho okulesivakatshi eseCzech Republic esibotshiweyo lilubona njani?
Zonke zona lezi zinto ziveza ilizwe kabi, zenza bethuka abanye abantu ababefuna ukuthi bavakatshele ilizwe. Ngakho-ke kuyadingeka ukuthi labo abakhangelwe ngomthetho bangaze bawusebenzisa ngendlela engafanelanga, ukuthi kuso sonke isikhathi nxa ngabe kulensolo, kulomuntu osolayo abotshwe, kulomuntu okhalaza abotshwe, kulomuntu okhuluma lokho abangakuthandiyo abotshwe. Ukubopha abantu kuso sonke isikhathi akuzange kwasebenza, kusoze kusebenze futhi. Asifundeni ukuxoxisana, asifundeni ukukhulumisana, asifundeni ukubonisana, asifundeni ukuzwa abanye abalembono engafanile yethu siyilizwe. Kwakhiwa kanjalo, akuyiwa nganxanye kungemanzi, kanti ke vele kwakhiwa ngokuhlukana kwembono, kwakhiwa kanjalo.
Umnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe njalo ukhokhela inhlanganiso yamalungelo abathengi iNational Consumer Rights Association. Ubesecingweni lo Tabo kaNcube weStudio 7 ekobulawayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele umuntu wonke weZimbabwe okugoqela labezinkonzo bancedise uhulumende ukubona ukuthi umhlangano weSADC ozaqhutshwa kuyona le inyanga eHarare uyaphumelela. Ukhulume amazwi la embuthanweni womthandazo oqhutshelwe eHarare obuholwa ngumfundisi Andrew Taunashe, uBishop Nehemiah Mutendi lo Edmond Chiwota. Umongameli Mnangagwa uqhubeke wathi eleZimbabwe selenelise ukuthuthukisa inhlelo ezinengi lanxa nje letheswe izijeziso zenotho ngamazwe aphetsheya. Lokhu kwenzakala lanxa ezinye inhlanganiso lamanye amazwe besithi akufanelanga eleZimbabwe liqhube umhlangano weSADC ngoba alinanzi amalungelo oluntu, nanku libopha mahlayana abaphikisayo labalwela amalungelo kaZulu. Kodwa ilunga lebandla leZANU-PF uMnumzana Mbongeni Dube oyemela iLupane East edale lePhalamende kodwa okhuluma ezimele utshele uStanikile Mhlanga weStudio 7 ukuthi ilungelo loluntu alephulwa elizweni njalo eleZimbabwe liqhuba kuhle amalungiselelo alumhlangano.
Kuyafana nje nokuthi ma kulekhaba ngisebengama-members ekhaba uthayelana imali, ngakho kumele ukuthi wena uthayela imali ukuze uthaw ungathayela imali kodwa uyimemba. Yikho-ke abazama ukuthi bakuhle khonokho, iZimbabwe yimemba yeSADC. So sekumele ukuthi ithathe i-chairman, awusamelanga ukuthi kuye eZimbabwe. Okulungiswayo kuyini eZimbabwe, ngoba yonke into yalungiswa mhlaka-23 August adlula kikho lokho. Khathesi isikhathi sokuthi sibe senza ingqubekela phambili, senza ama-development, sibeke ama-difference aside, sibone ukuthi sisiyafika u-2028 sabe siyenzeni okudivelophilize. Ayisikho ukuthi yimhlangano kuphela owenzakalayo, but ngokuba khona kwawo umhlangano lowo eZimbabwe siyabona ukuthi kathe sikule mgwaqo inkalakatha yomthambalala womgwaqo osuyenziwe from Harare to Mount Hamden. Siyabona sokulama-villas rangale asoze dilize ngenxa yeSADC lethu imhlangano phela, izinto ezizasala ziseyenze lizwe lele. So ukusibuya kweSADC lapha kuyinto enzekayo.
Abanye bathi kungani sokulungiselelwa abantu bemzini ngoba kungani lokhu kungabe inhlala yenza?
Ya anti nanxa ekhaya kubuye umuntu wemzini phela kungaukuthi besidla umfushi izolo singavulalela umuntu wemzini inyama, inyama leyana siyidlala nxa ukuthi umuntu wemzini ukhona ekhaya. So ngokunjalo-ke kuyafanana nakhona phezubabo, awungeke wena ukuthi iguma lakho kubuye umuntu wemzini iguma leyo, kodwa ungathanyela ekhaya futhi sokusala ukuthi yini ekhaya. Phela yona leyo into eyenzwakalayo ukuthi ngizwa kumgwaqo kuthi e-Mount Hamden sokuthe kwabambanisa lokuthi kwenjani kule SADC, but sokuyinto esiselisikho eZimbabwe. Ungabona umuntu eloku ethandabuza esithi akumelanga ukuthi kube khona khonokho, umuntu ozenza ilizwe la ngoba ungazibona ungavuna ukuthi kube ne-development elizweni lakho, kumbe kube ne-programu enjengaanaleli ule-problem. Ama-problems abantu akhona alungiswayo iwaphi kahle kahle, ngaphandle kokuthi ama-problems akhona kumele alungise, kumele ayolungisa ama-opposition parties ngale ngoba yiwo ale-problem phana ngale konabodwa singathi ukuthi ama-problems akhona amanye elizwe lakho.
Njengoba umhlangano weSADC uqhubeka eHarare, singathi iMatabeleland layo izathola yini ezinye inhlelo zentuthuko ekulungisweni kwemigwaqo lokunye njalo okulungiswayo?
Siyakwazi ukuthi vele abasoze bayekele bebaphume elizwe kangakanje iVictoria Falls number one, yikho lapho abazathabisela khona esingathi thina yikho lapho kumele khangelele khona ukuthi singathola something. Then-ke kuyose sithi ku-state of elokuzenele esikutholayo thina i-state, of course akulanto esizayithola, but khonophiyana sokuthi yenzile indawo yaseHarare sokunamanye maybe sesingathola amanye ama-funds that angabuya ade nomelithi ayilungisa phakathi eHarare sengadayivethwa asabalala ayetayo kwezinda.
UMnumzana Mbongeni Dube ulilunga lebandla leZANU-PF njalo wake wamela iLupane East edale lePhalamende. Ubekhuluma lapha ezimele lo Stanikile Mhlanga weStudio 7. Kwezivela kwamanye amazwe, umongameli Bola Tinubu wakwele Nigeria Uthi bazajeziswa kabuhlungu abathiswa kumele uhulumende wakhe egenqulwe libutho kulandela ukutshengisela emigwaqweni okwenziwe kunsukwana ezedluleyo ngabantu bekhonona ngenkohlakalo lokudula kwempahla etshiyeneyo egoqela ukuhla. Lokho kubikwa ngabezindaba abeReuters. Kulabantu abafika phose amachumi amabili 17 ababulawe lizulu lesikhukhula kweleSomalia izolo. Abezindaba beAssociated Press babika ukuba izulu leli libhidlize izindlu ezendlula inkulungwane ezilichumi 11,500 edolobheni leAbu Hamad. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kweziphathelane leMelika, imikhankaso yabancintisa kukhetho lukamongameli iyaphambili namuhla. Amacele omabili ekhangelelwe ukwenza imihlangano yokudinga usekelo eWisconsin laseMichigan. Ozancintisa emele ibandla lamademocrats unkosikazi Kamala Harris uza khankasa emhlanganweni lo elomsekeli wakhe amkhethe izolo umnumzana Tim Walz ongusibalukhulu wesigaba seMinnesota. Ngakolunye uhlangothi umsekeli kamnumzana Donald Trump umnumzana James David Vance owebandla lama-Republicans uza kwenza umhlangano ezigabeni esifanayo engela Trump. Uphenyo olwenziwa zinhlanganiso ezitshiyeneyo luveza ukuthi uHarris lo Trump bangutshikilo bhanqa kusekelo abalutholayo phambilini kokhetho oluza kwenziwa ngolwezi. Sixoxelo landela izombusazo weMelika umnumzana Dan Moyo sambuza ukuthi uwabona njani amacele omabili.
Kuyacaca umahluko phakathi kwamaqembu lawo omabili. Umahluko wakhona usobala. On one end masikhangela iqembu likaTrump sithole ukuthi uTrump leqembu lakhe ngabantu abazimisele ukuthi bona i-America yabo abayicabangayo bona bafisela i-America yakudala lapho kwakulobandlululo khona lapho abantu besifazana ababengela ma-rights abo. And then ma ukhangela iqembu likaHarris Lowell uthola abantu abaprogressive abakhuluma ngeAmerica yakusasa yanamhlanje nakusasa iAmerica ebambeneyo engelabandlululo so esikubonayo ukuthi ukhetho lolu luzodecidwa ikakhulu yintsha ngoba intsha I think isivuseleliwe ngumkhankaso kaHarris Lowell. Intsha esikubona ukubana elakusasa labo angeke lize libe yikusasa elikahle elilempumelelo ma uTrump lo Vance ungaba yibo abanganqoba ngoNovemba.
Ukhuluma ngokuthi abatsha baphiwe umdlandla nguKamala Harris kodwa ngakuhlangothi lwama-Republicans kuhlangothi lukaTrump. Siyabona ukuthi umsekeli wakhe uVance ngumuntu osasemutsha laye mutsha mncane kakhulu.
Iye, mangikhuluma ngentsha kahle kahle ngikhuluma nge-age group yalabo abaleminyaka engu-18 ngingathi kusiya ku-30. Inketho eziningi ezidlulileyo besibona ukubana intsha le engikhuluma ngayo ibingekho that involved engingathi ibingazimiselanga kangako endabeni zombusazo ngakho bebengavoti. Kodwa sibona manje ngokunominethwa kukaHarris kutikiti lamademokrati intsha le engikhuluma ngayo isivukelele manje ngoba masibheka sibhekisisa ama-trends ku-social media kubo-TikTok kubo-Instagram sibona intsha le isivuselelwe baye-encourage-ana kakhulu ukuthi bayo-register ukuthi bavote ngoba sekuvulekile ezingqondweni zabo kwacaca ukubana elakusasa labo lisezandleni zabantu abazowina ngoNovemba.
Indaba ezisegudwini kulolu khetho siyazi ukuthi zigoqela umnotho, udaba lwabantu bokuza esingathi immigration kanye lezempila kahle. Lezinye nje ezithiyeneyo, ubona kuyiluphi kahle kahle oluhamba phambili oluza kwenza abantu bavote ngandlela thize?
Kuya ngokuthi umbuzo lo ubuza bani. Ma ukuthi ubuza ama-democrats bazokutshela ukuthi amalungelo abesifazana, ama-abortion rights abo, amalungelo awe-health care, and olunye udaba kuma-democrats oluphambili ludaba lokupreserva i-democracy. Kodwa ma usiya ngapha ubuza ama-republican ukuthi bona yini kibo okuqakatheke kakhulu, bazokutshela ngendaba zabantu bokuza, bazokutshela ngendaba zomnotho ukuthi inflation, ukukhuphuka kwentengo kwezinto, yizi zinto abaziqakathekisayo kakhulu zona lezo.
Umnumzana Dan Moyo ulandela ezombusazwe weMelika, sixoxelaye eseVirginia khonapha eMelika. The Voice of America. Abakhokheli bamabandla ezombusazwe achiyeneyo kwele South Africa sebeveze ukuthukuthela phezu kokwephulwa kwamalungelo oluntu, ukubotshwa lokutshaywa kwamalunga amabandla aphikisayo labalwela amalungelo kaZulu eZimbabwe. UThuso Khumalo usipha lolu daba.
Intukuthelo le ilandela kubotshwa lokutshaywa kwabuhlungu kwamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change angamachuma isikhombisa lasitshiyagalombili 78, umnumzana Jacob Ngarivume okhokhela ibandla le-Transform Zimbabwe unobhala jikelele inhlanganiso yababalisi eye Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Robson Cherry, umnumzana Samuel Gwenzi, lonkosazana Namathai Kwekweza abalwela amalungelo luntu labanye okuthiwa bahlela ukuphehla udlakela elizweni. Umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters umnumzana Julius Malema uthi sekudingeka ukumanyana kwabantu beZimbabwe, inhlanganiso ye-African Union, a Southern African Development Community, lenkokheli zezombusazwe kwele South Africa ukuze kulungiswe ezombusazwe kulelo lizwe.
The Zimbabwean youth must rise.
Intsha yeZimbabwe sokufanele isukume yale kubuswa ngochuku ngumongameli Mnangagwa. Le ntsha yeZimbabwe lapha eSouth Africa, hambani liyelungisa ekhaya, hatshi uhlala liseyiswa sengathi alilakini.
Go and fight from there.
Umkhokheli weBuild One SA umnumzana Musi Maimane uthi kulihlazo ukuthi ele South Africa likutshaya indiva okwenziwa ngumnangagwa eZimbabwe.
I call upon the South African government to cut.
Kudala ngisitsho ngithi iSouth Africa ayiqumi ubudlelwano bayo lo mbuso kantando kayiphikiswa kamongameli Emmerson Mnangagwa ngumbuso wamanga ololunya wababulali lababhidlizi.
Ubona ngobudlelwano bebandla le-Democratic Alliance lamanye amazwe enkosikazi Emma Louise Powell uthi awususwe umhlangano weSADC eZimbabwe.
The unrepentant ZANU-PF.
Ibandla leZANU-PF selikuveze kwacaca ukuthi lizimisele ukwenza loba yini ukuze ligogodele intambo zombuso. iSouth Africa leSADC balomlando wokubona ukuthi iZimbabwe iyajeziswa.
Umgcinihlalo wenhlanganiso weZimbabwe Progressive Foundation umnumzana Lance Mlilo uthi uxhaso abaluthola kwele South Africa luyabathokozisa.
Sokubonisa ukuthi udubo lwabantu beZimbabwe alulona olwaseZimbabwe kuphela, kodwa jikelele eze-Afrika, jikelele eze-SADC.
Isikhulumeli sebandla leZANU-PF kwele South Africa umnumzana Msunukuli Mbongolwane uthi lokho okuthiwa ngabantu ngeZimbabwe ngamanga abantu abazidingela uxhaso lwemali.
Bengalinge nje, bengalinge bangene, bangenelele kwele SADC. Ngoba iSADC siyazi ukuthi inhlangano ezama ngazo zonke indlela ukuhlanganisa izizalwane zamazwe wonke eSADC. Ibuthakathi phela lobo.
Ekhuluma engcwabeni weqhawe lesizwe, umnumzana Makhethi Ndebele eNational Heroes Acre ngumvulo, umongameli Emmerson Mnangagwa uchaze insolo zokwephulwa kwamalungelo oluntu ezibhekiswe kuhulumende wakhe njengenkulumo ezingalabufakazi.
Attacks take many
platforms, including.
Sihlaselwa ngendlela ezihlukeneyo ezigoqela ukukhuluma amanga ngelizwe lethu le mikhankaso esekelwa ngemali yevela phandle kwelizwe.
And foreign-funded campaign.
Kusenjalo esikhulumeli sebandla le-ANC uMnumzana Zuko Godlimbi akavumelani lokuthi umhlangano we-SADC ususwe eZimbabwe, kodwa uthi kufanele uqhubeke ukuze nxa kukhona ulingiswayo kulungiswe kulo mhlangano. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngimuthuso Khumalo.
Sesifike komlindi yagcina kodwa lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esikhangela khona ngemali ethunyezwa izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwamanye amazwe. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.